Nafi taenda kudare dinya yo ivozi retransform Zimbabwe vakatanga vapa notification kumapurisa kuti vachada kuita gungano ravo ravanenge vachimacha vachienda kuna Minister of Finance vachidemonstrate navo vachiita hano ruzhinji rweZimbabwe rwaramba kuti vanhu vatambire mabhondi kuvozi zvangofanana nemari dzavo dzakudhara dzedza dzichangozongonyangarika. Saka vakaisa notice kumapurisa avo vakabva vazonyora zvekare mapurisa achiramba kuti vanhu vaite demonstration. Wakabva vatapfuta semagweta takati aiwa izvi hazvigoni because bumbure remutemo rinobvuma kuti munhu wese anokwanisa kuita demonstrate freely pasina dambudziko. Ndosaka taenda nhasi kukoti ende koti yabva yati demonstration iendere mberi.
Saka izvi zvakurevei tichitarisa mutongo wapiwa nedare nedanho remapurisa?
Zvakureva ndezvekuti mangwana munhu wese wemuZimbabwe anokwanisa kuenda kunobatana netransform Zimbabwe vachidemonstratawo vachitaridzawo kushushikana nedanho rakaitwa nehurumende rekuda kuita mabhondi pasina mhirizhonga, pasina noise, kuti koti yatonga yakati mapurisa haana mvumo yokurambidza vanhu kuti vakwanise kuungana vachidemonstrata zviri peaceful vachienda kunoona minista.
Iwo mapurisa zvikonzero zvipi zvakanga zvaita kuti vatore danho irori rekurambidza vanhu kuratidzira uko?
Mapurisa sezvavangoita mazuva ano ndezvekungoti vanongoshandisawo marizizi asina kunyatsokuti pwasa because vanovakati imimi madire ekuita machi madii kungoisa petition yenyu chinyararie ende vakati hazvigoni kuti mukwanise kuita demonstration iyi nekuti munozokanganisa zvinhu zvakaita setrafiki nezvimwe zvinhu zvakadaro zvakadaro. Saka ndo zvingava zvikonzero zvavo zvisingabatiki kana tichitaura pamusoro pemutemo tichitaura zvakare nenyaya yeconstitution. Ende zvekare mapurisa akamirwa nevanonzi vasau nyama havana mbovhera vambopawo mukana vetransform Zimbabwe kuti vawirirane kana yanga iri nyaya yetrafiki yavangachashushikana nayo kuti vawirirane kuti vachaisovha sei vangu vangoiramba zvakadaro. Ende zvavakuita mazuva ndezvekuti kwangusara mazuva mashoma shoma vanobva ngokutambidzai tsamba ende tsamba yacho inenge ichitokurambidzai zvekare zvisingapuwi mukana wokuti mutaurane.